Uyu musangano pagore rino ndinoti wafamba mune zvakanaka. Ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose, kuti tive tine rugare rwakanaka, tive nepeace yavanoti peace, runyararo munyika medu ndomatauriro edu, ende kuti tinofanwa kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri. Musangano wafamba munzira yakatwasuka ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030, maSDGs anotaurwa aya. Tirikuona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yeCovid takadzokera kumashure, asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030 zvinhu zvinenge zvichienda direction yakanaka. Tiri kushanda, nyika dzese dziri kushanda zvakasimba, ndozvatakaona pamusangano.
Takaona zvakare vaSiru Ramaphosa, mutungamiri weSouth Africa, vachiti ivo uwandu hwemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu wanga huri ushoma. Munoona pachikwanisa kugadzirika here apa?
Apa panokwanisika kugadzirika. Hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50. Toisa zita remunhu apa, toisa zita rababa apa neraamai apa, taita 50-50. Pane zvakawanda zvinofanwa kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba, kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive chipinda mumusangano. Pane zvinofanwa kugadziriswa zvakafanana nokukuridzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making positions. Pane zvinogadziriswa, runyararo ndozvikuru, peace, kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro, ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro, vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo, vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro. Saka ngative tichigadzira kubvira pasi pasi kuti tikwidze madzimai ekukwira kumusoro, ndokuti vagokwanisa kuwanda. Ivo madzimai vari kumusoro ndave vane zvavanoisa panzvimbo. Ndaive pamusangano nezuro wepeace, takataura nyaya yekuti ngatibuildei macoalitions, kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu, vakwanise kumuva kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi, kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi, madzimai akwanise kuva pamapositions epamusoro. Saka ndoo zvimwe zvezvinhu zvinofanwa kunge zvichiitwa macoalitions. Kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei kungoti NGO yangu NGO yangu, ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi.